wanoda kuvhundutsira vanhu vasinga bvumirane nezvaunotaura. Twitter ini social media yevanhu wese, saka ivo vanoishandisa kutumira manyepo avanoita zvinhu zvakawanda chaizvo. Pane manje pfungwa yekuti dai zita ravo Twitter yavo ibviswe ngekuti vari kutozonyanyisisa kunyepa. Zvimwe zvinhu zvacho zvavari kunyepa zviri kushungurudza vanhu vakawanda chaizvo. Manje mutungamiri weTwitter ati havakwanisi kuibvisa. Chikonzero ndechekuti wakamboibvisa gore rakapera. Wakatreatenwa Trump nemasupporters vanotreatena violence. Saka ndofunga anotya zvaangazviitwa chaizvo nemasupporters aTrump. Saka akazouya nepfungwa dzekuti anoregera Trump aende neTwitter yavo. Asi pavanenge vanyepa wanoisa inonzi link, enda kulinki unozoona zvechokwadi.
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana siyana here kana kuti izvi zvakungoitwa vaTrump basi?
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana siyana, asi zvavaTrump zvavanyanyisisa chaizvo. Yes, Twitter nemama social media anogona infecting those vari kukurukudzwa kuti waite waiongorore chaizvo mamessages aya, especially panyaya yenhingirike yeCOVID-19 virus. Pari kuya mashoko mamwe anonyepa nevhairasi iyi. Saka masocial media zvino waakuisa inonzi fact check. Ndezvokuti kana waverenga zvanyorwa zvacho unopuwa link yekuti sienda kulink yakati paunozoona chokwadi chacho. Kumwe kunyepa kwavo kuri kushungurudza vanhu, kumwe ndokunyepa kukukanganisa vanhu. Saka inyu method yejournalism, infact haasi masocial media ega, asi neweredio newetelevision, vari kunzi ongororai chaizvo zvamunobroadcasta izvi zvinotaurwa nevakurawo. Kana zvisiri zvechokwadi, chitaurirai vateereri kuti chokwadi chiri pasi. Saka tikuona kunana CNN, kunana MSNBC kuti ndozvava kutangisa kuita inonzi fact checking journalism.
Ndavana kuti vaTrump havana kufara nezvaitwa neTwitter izvi. Vakachichudzira Twitter. Vatrump vanogona kuvhara kambani yeTwitter here kana kambani zvayo?
Vazvigone ba. Vanongotaura zvinongobuda musoro mavo. Havana basimba racho. Majournalist nemanews media vanochengetedzwa, vakaprotectwa neinonzi First Amendment. Wakapa inonzi executive order yekuvhara masocial media iwayo. Masocial media yacho akaenda kukoti. Makoti vanotaura vaTrump kuti maita zvinhu zvisiri pamurau. Havana basimba iroro.
Muchiri ipapo Profesa Mukasa, regai ndimbodzokera panyaya yesocial media. Tinoona simba rainaro kuti rakaenzana nemakambani emapepanhau nemakambani enhepfenyuro makuru akasiyana siyana. Ingabatwa sei social media kana tichienzanisa nemakambani emapepanhau nenhepfenyuro?
Zvinonetsa chaizvo. Mutungamiri weFacebook anonzi Mark Zuckerberg akambowirwa kuCongress achibvunzwa kuti pane Congress chaingaite here. Congress inokwanisa here kuya nemitemo inokontrola masocial media? Asi hapana zvakambobuda ngekuti simba reFirst Amendment ka rinenge bhebhura chairo, rakaoma zvekuti masocial media nemanyuzepepers ese akachengetedzwa pamutemo weFirst Amendment. Hapana chingatomboitwa ngekuti munyika muno mune inonzi market place of ideas, ndokuti regera munhu ane zvaada kutaura ataure. Kana usingabvumirane nezvataurwa nemumwe munhu, iwe chitaura zvako. Then vanhu pavanenge vachiteerera vanoona zvatinyepwa nezvataurwa nanhingi nanhingi, wozotaura iwo pachavo kuti chokwadi chiri papi.